manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo gumiguru 8 2017 Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini muri Zimbabwe ndiri kuti mutambi rwezinyawo 2018 ndo chete nguva yatinayo tikwanise kuchinja direction yenyika so chokutanga chinodiwa apa chekuti munhu wese wese azvibvunze kuti ndakaregister ande ndiri kunyanya kurudzira vechidiki kuti please ngatiendei tinoregister iti better kunoregister kana wozovhota woziva kuti uri kuvhotera wakaunanga pano
Mutungamiri webato reMDC vamogeni changirai vanokurudzira veruzhinji kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kushandura mamiriro ezvinhu mugore ra 2018. Mumiriri wechikanga danga mvura mudare reparamende vaisawo mupfumi vezano PF vanoti vari kukurudzirawo vanhu vemudunhu ravo zvisinei nekuti ndevebato ripi rezvematongerwo enyika kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuchirongwa chichaparurwa nemusi wechipiri. Nasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa na Praxidus Jeremiah we Studio 7 na Pastor Peter Tembo vekereke Christ Celebration Center Ministries avari muNew Jersey muno muAmerica. Indiwe mimwe emisoro yenhaudzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDC vamogeni changirai vanoti gore ra 2018 ndiyo chete nguva yekuti mhuri yeZimbabwe ikwanise kushandura zvinhu munyika kana chete munhu wese akanyorisa kuti azokwanisa kuvhota. Vachitaura neStudio 7 vari muJohannesburg kuSouth Africa vatsvangirai vanoti munhu wese anofanirwa kuzvibvunza kuti akanyorisa kuvhota here uye vanokurudzirawo zvikuru vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kuparurwa nyika yose nemusi wechipiri. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa navatsvangirai na Blessing Zulu we Studio 7.
Inini muri Zimbabwe ndiri kuti mutambi rwezinyawo 2018 ndo chete nguva yatinayo kuti tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa ndechekuti munhu wese wese azvibvunze kuti ndakaregister. And then ndiri kunyanya kurudzira vechidiki kuti please ngatiendei tinoregister. It's better kunoregister kana wozovhota woziva kuti uri kuvhotera wakaunanga pano. But chandiri kukurudzira ndechekuti munhu wese ngaaende anoregister. Ndozvichaita kuti chii? Vanhu vazive kuti vari kuita chii. Hatingangorambi tichingochema tichingochema. Ngatiendei tinoita zvatinokwanisa kuita isusu. Especially nyaya yekuregister.
Vechidiki sekutaura kwamaita pane dambudziko ipapa rekuti vamwe vanoti ko ndingaenda hangu kunonyoreserei kuvhota sarudzo dzacho dzinombobirirwa hapana zvinhu zvinochinja. Mungade kuvapa shoko ripi?
Hapana zvokuti hanzi panobirirwa iwe usati wabirirwa. Isusu semusangano navamwewo I think pane malessons atadzidza for all these years kuti zanu iri determined to rig, but we are also determined to make sure kuti this time around we have shortchanged them. So vanhu vangangotangi kuti zano inobira pasina chavaita. Tinotoda kutoti vanhu vaende vakawanda ndo kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. So vechidiki ndingangovati haiwa musaramwira munda kumakudo, endai munoregister. Nokuti zvatiri kuita izvi ndezvavo, ndezvevana vadiki izvi, zvokuti future yamangwana, mangwana inenge yakamira sei. Ibasa ravo ivo sevechidiki kumeka shuwa kuti vati vaenda kunoregister, because vakasadaro vanoita sevanhu varongoramwa pasina chimwe chinhu chinovabatsira. So ndiro kurudzira kuti aiwa haikona yengoramwe. Endai muno register kana ma register toona kuti what is the next step.
Asi vanhu vese vakanyoresa sezvamuri kuda kuti vaite mune chivimbo here chekuti mubatanidzwa wenyu we MDC Alliance unobudirira.
The MDC Alliance ndo chete platform yati nayo yokuumbaridza munhu wese because haisi MDC ndeye vanhu veZimbabwe. Kubatanidzwa kwatiri kuita convergence yatiri kuita it cuts across the eyes of my political parties. Of course, kuri ma political parties akabatana mubatanidzwa. But tiri kuti isusu beyond political parties vanhu vemachechi, ma students, ma vendors, unhu wese ngaaite rally behind nyaya yealliance because kusaita behind the alliance what it means zvinozva zvinongoreva ndezvongoti mune mati dzaanongaaidzokere zvayo manje hanizvozvo zvatiri kuda.
Saka munotarisira kuti muchange mapeta rini nhaurirano dzenyu dzemubatanidzwa wevatsvangirai?
Zvinhu zviri kuramba zvitauriranwa. Tiri kutoda kutoti musi unounonono tatine workshop, tatine retreat yemapolitical parties akabatana tichionesana kuti ava vanosimbisa papi, ava vanosimbisa papi. So tichada kuti isusu patichasangana pandodzokapo tichinyatsotora kubatanidzwa even further kumeka shuwa kuti chii taita concretize basa. Ndo chimwe chete chiripo pane chimwe chii either vanhu vanoda kusupporta ZANU-PF oro vanoda kusupporta an alliance of all opposition parties.
Imwewo nyaya yanga iri yekuti anenge achitungamira bato pari zvino ndiani, panga pachimbodzi pazoita kusawirirana pakati pamaikupe vachamisana vamudzuri vanofanira kushanda vese seyapo.
Nai Zulu zvingaita kuti zvinhu izvozvo zviitike izvozvo musangano wakarongeka ungaita nharo dzakadaro. Musangano uri very clear, une constitution and iyo vanozviziva vamuri kutaura ivo kuti anenge achifanira kuita acting
ndiani apa ndimaikupe.
Aiwa but kondikada kuti nditaure kuti ndimaiani ndiani iyo vanozviziva. Ndakuudza kuti ivo vari vatatu vanozviziva kuti ndiani anofanira kunge achiacta and havafani kutomboudzwa, vanofanira kungoziva kuti it's automatic, it's lay in the constitution. Do we have to repeat things over and over again?
Mubvunzo wekupedzisira, vamwe vanga vachitiwo vari kusangana nematambudziko kuzeki. Pane mutemo unoti vane vabereki vakaberekerwa kunze kana kuti vari kunzi maaliens vanokwanisa kuvhota. Taakumbonzwa vachombo navamudede vachida kuramba kuti vanhu vavavhote. Munoona senyaya iyi?
Aiwa, ndo nyaya dzinofanira kugadziriswa ka. The constitution is very clear. Munhu wese anonzi Zimbabwean, whether akazvarwa, whether abereki vake vakadii, as long as ari muZimbabwean, ane right to vote. It's there in the constitution. So hapana nharo dzokuti ane kodzero ndiani, asina kodzero ndiani. Zviri kuita vana mudede naye vana chombo vachikuda kutraya kuvhara vanhu vachinyatsoziva kuti zvavari kuita is unconstitutional. So handioni zviine dambudziko iroro and I'm quite sure kuti vari kutaurirana nenyaya dzokuti ndiani I'm sure we'll be able to sort out that.
Mutungamiri webato reMDC vamogeni tsvangirai vari parunhare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya yekunyoresa kuvhota, mumiriri wechikanga dangamvura mudare reparamende vaisawo mupfumi veZANU-PF vanoti vari kukurudzirawo vanhu vemudunhu ravo zvisinei nekuti ndeveibato ripi rezvematongerwo enyika kuti vaende kunonyoresa kuvhota muurongwa huchaparurwa nemusi wechipiri. Ngatinzwei hurukuro yatakaita navo.
Mabasa atiita mudangamvura chikanga ndeyekusimudzira vanhu izvozvi kuti vaende kunorejista. Sezvo muri kuziva kuti registration yekuvhota yaakutanga panyowani, saka munhu wese ane kodzero yekuvhota nekuti vaende vanopuwa zvitupa zvinyowani kune vasina zvitupa vaya, kune vakarasa vapuhwe. Vanhu tichivaudza kuti vaakuzvipuwa zvitupa izvozvi pachena.
panyaya kunyoresa kuvota tinonzwa matunhu akawanda vanhu vari kunza vanenge vashoma vari kubuda vachienda kunonyoresa kuvota imi muri kuonawo sei mudunhu menyu
vanhu vari kufara kungotaura nyaya iyoyo vanhu vari kufara nyaya iyoyo asi kuti vakati vatanga zvava kuuya kumasenders takatarisa kuti vaende kumasenders pavanezenge pachivhoterwa ndiwo pavanezenge vachirejista vanhu kubuda kuita vanhu vari vashoma vachiri kuenda kwanzvimbo dzekwana mujiti ndiwo kwavachikutanga kufananyoresa izvozvi zvinenge zvinoremera vanhu nemabhasi peni zvimwe zvakadaro asi kana zvatanga kuti vakumasenders kumawodi muchaona mashura nezviratidzo
kumabasa amuri kuitawo akanangana nebudiriro
mabasa atiita mudanga mvura chikanga takatarisana nebudiriro takagadzira mabridge maviri mudanga mvura chikanga mabridge anga atorwa nedutu remvura rakamboitika marodzi makawanda ezvinezvi ava netara mukapinda mudanga mvura munofunga kuti mapinda mutauni imwe ichangotanga kuvakwa zvichikuita tara nezvimwe zvakawanda vechidiki takavaitira wifi yavanoona yavanoshandisa 24/7 nezvimwe zvakawanda
mumiriri wechikanga danga mvura mudare reparamende vaisawo mupfumi vezano pf vari parunare kwamutare nestudio 7 imwe nyanzvi mune zveupfumi dr prosper chitambara vanoti kukwira kwekukosha kwemasheya pamusika wezimbabwe stock exchange kwakakonzerwa uko kwakaonekwa mwedzi wagunyana kwakakonzerwa kunyanya nekuda kwekuti vanhu vazhinji vari kuona kuti zviri nani kutenga masheya pamusika wezimbabwe stock exchange pane kuchengetera mari dzavo mumabhanga vachitambara avanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vanoti kusagadzikana mune zveupfumi pamwe nezvakamboitika zvokuti vanhu vakamuka mari dzavo dzatsvairwa ndezvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti vanhu vade kutenga masheya izvi zvinotevera mashoko ekuti kukosha kwemasheya pazimbabwe stock exchange kwakakwira kubva pa$6.60 billion kuenda pa$11 billion muna gunyana nekuda kwevemakambani vemunyika nevanhuwo zvavo vari kutsvaga pekuturika mari dzavo vachitya kuti dzingamunywa nemuchenje weinflation ngatinzwei vachitambara vachitsanangura
zviri kunyanyakonzera kudaro ndezvekuti vanhu vazhinji vari kuona kuti zviri nani kuti vange vachitenga masheya pamusika wezimbabwe stock exchange saka dhimandi yemasheya pazimbabwe stock exchange yakwira vanhu vakawanda vari kutiraya kuwana nzira dzekuchengetedza upfumi hwavo nadzo saka kutenga masheya ndeimwe dzimwe nzira iri kuitwa nevanhu vakawanda saka vanhu vakawanda vari kutenga masheya saka zviri kuita kuti performance yezimbabwe stock exchange inge ichikwirira even though economy yedu haisi kukwirira
tinoona kuti makambani mazhinji ari kunzi akawana mari iwaya ndo makambani zvakare ari kuchemwawo nawo nehurumende nenyaya dzekunzi mamwe acho haasi kuchengetedza mari kana kubhenga mari dzaanenge achiwana saka zvinozofamba sei
ichocho ichokwadi I think nyaya iri kuitika inyaya yeconfidence muekonomy kana muekonomy misina confidence vanhu vasiri confident nemapolisi ehurumende vasiri confident nekuti zvinhu zvichange zvakamira sei politically zvinogona kuita kuti mabusiness people even mahouseholds ange asingabhengi mari zvinogona kuita kuti even mabusiness people asabhenge mari even muzimbabwe maindividuals asasiye mari dzavo muzimbabwe saka I think kusagadzikana kwezvinhu nenyaya yeconfidence ndo zviri kukonzeresa kuti even muekonomy tisakwanisa kunge tichiretaina cash
hurumende inonzi yakazivisa kuti iri kutora matano zvikuru munyaya dzemakambani nevanhu vasiri kubhenga mari mungaona zvinhu zvichichinja here nekudzikwa kwemutemo iwoyo wokunomanikidza vanhu kuti vange vachibhenga mari dzavo
ndione zvinhu zvichichinja even zviri kuda kuitwa nehurumende zvekurambidza kutengeswa kwemari paparal market hazvishandi zvinotoita kuti maactivity iyayaya atoramba achipinda muunderground economy
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vari parunare muharare nestudio 7 Makateerera kune penyura evanhu ye Studio 7 tiri kuti penyura tiri mu Washington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano re-Platform for Youth Development. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7, mukoma Clarice.
Makasimba here mukoma Blessing, ndati vateereri vedu makadizvenge.
Aiwa tinotenda zvikuru. Mukoma Clarice, imi muri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vanhu munharaunda yenyu kuchipinge uko nezvekunyoresa kuvhota. Mungatudzo kuti chirongwa chenyu chiri kufamba sei?
Chirongwa chiri kufamba zvakanaka. Isusu sevechidiki tiri kuona kuti kana takutaura nenyaya dzesarudzo, pana impact ingaitwa musarudzo kana vechidiki vasina zvavari kuita. Tikarisa masarudzo dzakapera dzakangoitwa kubvira kare, vechidiki vashoma shoma vainyasa kuoneka vachiparticipita zviri active munyaya dzematongerwo enyika kunyanya pakuvhota. Saka isu vechidiki vePlatform for Youth Development takazviisa mumaoko edu kuti gore rineri 2017 kusvika 2018 ndichakwanisa kumobilizer netarget revanhu 200,000 manyika rendese. Tosangira tichawedzera pavoters roll, atingati mafirst time voters. Saka ziri kuprogram dziri kufamba zvakanaka. Tiri kutangira kunyanya kumunoko vechidiki vasiri kupedza chikoro vaya vatinonge vachi vari maform tagira kunyanya maform 5, form 6 ane makore 17 zvichienda mberi vari likely kuzovhota gore rinouya, uyezve tikutageta vamwe vechidiki vakapedza chikoro vasati vavari mabasa, nekuti tinoziva kuti ndovane zvizhinji zvari kutsutsumwa zvingangovabatsira kana vachinge vavhota. Tiri kutageta zvevechidiki vanooneka mumapolitical parties, tinoziva kuti atleast ndovari bit active vane estake, nekuti ndovanenge vaine vatungamiriri vanenge vachiziva kuti taitikavhotera uyu neuyu. Saka nyange kuti pari zvino tine zvirongwa zvakawanda zviri kutofamba marudziva zviri kuitira zvatiri kuita at ward level, at polling station level. Saka zviri kutofambira zvakanaka chaizvo.
Muri kutambirwa sei nevechidiki, nekuti kazhinji katinoona kuti havasi kunyoresa uye musarudzo dzakawanda havapindi.
Patisita programu yedu ndo zvinhu zvatagara tichiziva kuti vechidiki vazhinji vane yatingati apati. Pane nguva yakawanda vechidiki kazhinji pavanoita zvemazvesarudzo vanenge vachitarisira kuwana yatingati change. Saka nenguva zhinji yanga ichiitika vechidiki vachimhanyira maelections, vanenge vavhota vaya vanozoona kuti panopera maelections vavanenge vachida kuti dai vange vabudirira vanenge vasipo. Saka tiri kuzviziva kuti number one challenge yatinayo yakanyanya kukura ndekuti titoti vechidiki vacho vatofarira kunovhota. Challenge yechipiri yanga iri yekuti vazhinji vanenge vachiwanikwa mumapolitical parties vanenge vachizonzi tekuti tichage vatungamiriri kana kuita councillor kana kuita MP inenge ine vanhu vakuru kuru vaya vasiri youth friendly, nekuti vechidiki vanenge vachinzi pamwe hamuna maresources, pamwe hamuna experience ane zvimwe zvavachikanganisa. Then chimwe chechitatu ndechekuti vechidiki vazhinji zvinhu zvavanoda kuti kana kampeni yaakuizwa zvinge zviripo zvatingati zviri pachirungu entertaining, kuti vechidiki vanenge vachidawo kuti election ringe rireka kunakidza karinoita zvanga zvichishayikwa. Asi tokufamba patota sofa tingangoti takatanga chirongwa ichi tangosarudza vechidiki vatinoshanda navo ataiti mavolunteers edu nevamwewo vataiisa paward level. Then ungangoda kuziva kuti mulast week apa takaita programu yatakadaidza mapolitical parties ese anowanikwa muchipinge vezanup f vanga vakamirirwa nevanzi vabusanga vanye. Then National People's Party yanga yakamirirwa nevanzi Thulani Thondlana. Then National Constituent Assembly yanga yakamirirwa nevanzi Simbara St Ndlovu. Then MDP yanga yakamirirwa nevanzi Mark Makuyana. Tikaita pro yakanakisa chaizvo yatakaenda kunoona kunyange kutatichiza yakawandi even mapolitical parties kuchionone zvimwe zvakawanda zvavangada kudzidziswa. Saka takanyatsa kuona kuti muchirongwa chese chatiri kufamba ichi tine basa chari rakawanda, nekuti ruzivo rwuri chirimo miganga yedu nezvebvr akawanda yatingati misinformation. Vanhu vanenge vachishishidzirwa kuti pamwe registration process yebvr yakatopera kare, zanup f yakatopedza kuita registration kana kuti iyo bvr process yacho vari kutonyoregisa kuvhota vanenge vatovhota. Saka information iyo inotiratidza kuti sevechidiki sepyd nemamwewo masangano akazvimirira vanosanganisa vatingati ndo vane huremu munyaya dzezvemaelections like zesini iyavasi nevamwewo tine pata rakanyanya chaizvo nekuti vechidiki zvakawanda zvavasina ruzivo zvatinga ngoti vanoti maassumptions ekungoti aiwa hapana chiripo for us saka ndekuti ndo basa chairo chairo ratinaro rekuti tikwanise kusachiedza nekuti rima rakawanda saka tiramba tichienderera mberi neyatinoti voter education nepolitical education
saka musangano wamakaita uyu muchitaura nezvebvr wakaitirwa kupi uye mune urongwa hwekuenda kune dzimwe nzvimbo here
tingangoti ndo yanga iri programu yedu yekutanga takauitira panonozi new chitete complex conference room pachecheche nekugara nezvii tichishanda nemapartners atinoshanda navo vari kutisapotawo takautenderana chirongwa chitaakuchiita kamwe chete pamwedzi
saka munoshanda sei nevakuru venharaunda
tinoshanda nemasabhuku edu atinoti mazimutape vanhu vari kunonyoresana namutape zvavari kupihwa tsamba dzatingati maproof of residence uye tiri kushanda zvakanakazve nemaheadmasters ari kunyora kubva kuzvikoro kupa proof of residence then tine mafoms atiri kuti aya anonoshanda pacommissiona komishina kana vanhu vachinovhota
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Clarice nekupinda muchirongwa chedu
hatoda kukutendai mukoma Blessing
manga makateerera kubva kuna mukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development aiwa hamwadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muina jonga kandemiri
iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa napraxidus jeremiah westudio 7 napastor peter tembo vekereke yechrist celebration center ministries avo vari munew jersey muno muamerica
tinogamuchira iyi muchirongwa chedu apo tinotaura nezvechitendero mufundisi tembo
ndinonzwa kufara zvikuru nekundipawo mukana uno kuti tikurukure pamusoro pechitendero
ngatitangei nekutarisa upenyu hwenyu
inini ndakazvairwa muzimbabwe tika so tachikuru changu ndiri kuzambia baba vangu vanobva kuzambia mai vangu vachibva kuzimbabwe saka ndochikonzero chandine rurimi zvakatirekerai kuzambia zvakare ndiri mutauri anogona kutaura zvakare shona zvakanyanyisa nekuti ndokwandakazvarirwa
ngatitarisei kuti makazodanwa namwari kuti mupinde muchifundisi papi chaipo muupenyu hwenyu
ndakadanwa namwari ndichinyatsoziva kuti mwari vakuda kundichiita chifundisi ndandakutoenda kuchikoro kucollege but ndakagamuchira jesu semuponesi wangu ndine about 16, 17 years old kubva ipapo ndakanga ndichiziva kuti mwari pane chavanoda kundiita sindinganyatsonzwisisa kuti vada kundidii ndatifambe neupenyu ndakangonzwa ndichimboshandawo muchechi ndaimba ndichiitawo asha ndichiita drama ndaingoti chero ndaita kusvikira ndaziva kuti mwari pane chavanoda kundinyatsoita maringe nenyaya yekushumira vamwe naizvozvo ndakaona chipo changu chekuparidza chaakufamba nemutoyo uyu ndikazwa mwoyo mangu kuti mwari ndobasa vada ndiite irori
saka makatanga muchiri kuzimbabwe makazouya kuno kuamerica ngatichitarisai kuti kuno kuamerica pakava nemutsauko wakadini kubva kushumira muri kuzimbabwe nekushumira muri kuno
ndichisvika muno ndichibva kuzimbabwe ndasvika muno ndakaona kuti muno muna marudzi akasiyana siyana zvikuru saka ndakakumbira mwari ndikati kana mwari murimi makandidana vhurai nzira yekuti ndiwanikwe ndichiparidzira vanhu vemuno ivo mwari vacho havana kundinyadzisa vakaita zvishoma nezvishoma ndokundiratidza gwara asi ndakatanga ndapinda mubasa rangu randakafunda ndisati ndapinda muchifundisi reengineering ndikashanda for almost 6 months ndikazowana mukara wekushumira pakereke yandakashumira ndakapiwa evening service kazhinji munhu havakutenderi kupa service yemangwanani nekuti ndokunenge wakazara vanhu asi ndakapiwa mukana weservisi yamanheru kubva ipapo ndakabva ndangoramba ndichipiwa mukana iwo wekushumira kusvikira ndanziwo tiri kudai pano mvunzi kuti muve part of kereke yataishumira iyoyo yakanga iri very diverse iri assemblies of god
kushumira nechirungu apa muno muamerica makazosanganawo nevekuzimbabwe mukaitawo shumiro nerurimi rweshona
chokwadi pak chekutanga ndo vanhu vandakatanga navo nekuti unongochiziva kuti varimo vekwako saka takatanga iri prayer meeting taneshandawo tatangotoravo mari kubva mudzivomwe dzedu tichibhadharawo rent panzvimbo yataibhadhara muguta rino renew york city ndokutanga kuunganidza mazimbabwens iri prayer meeting mukufamba nenguva vanhu vakati one day Doku wana umu madzimai waizhina matisa wanga wasina kutunga mire mkutarino re New York City. Madzimai wanakawa ziwao mkupulikinza na mfundi Shaka yu wanuwa re mshumiri we Salvation Army. Patu wanga waripa Radio 3 kuzimbabwe ndo tundela. Tekala sanga na iwagundu wa wakandu za kote. Hapani wangu wa Zimbabwe mfundi. Asina wa mfundi wa shumira. Madi kuti mbata nizi grupu na mina nupakuchi ni madzimai wao. Doku zwaro wakaita New York Christian non-denominational church which is now registered. For particularly for Zimbabwe, we could not find that short. Sarando tenda kuti muna amato ndoche nchukuru. Hende kana wikuna amata za utu nukuta wana mwari, anularama, anonzwa, anoprovider jenzo wani ngoshina jura ono shuwa jomukati na mwe wako. Saka Mark 11:24 ukaibata, unuza kuti kana wakuna amata, tenda mwari. Ndoku saka pesi pavai zizisa, kana pavai mwari pavai podza, nekuita minana, havai chikutenda kwako, toba kukonisa. Sarando tenda kuti ukanamata nukutenda cheti. Usina shaka wanda shaka wano chaka uchizwa kuti mwari wanjo na mata wano jimwari shiro kwa shaka wano ndi kwanera mwari uya no kuitira sanda uti mungu bata vesi roro pesi wa mlinge mwure ndo vesi rungu ndi batira nguwa nenguwa kuti mwari wedu jimwari anuanzwa shaka ni jimwari wano pindura
mwachipendira ni mna mata
regaiti na mata baba mashita inyo ni mkana uno ani ajazi yangu Plexidas tino na mata kuti mkana yoyu wa matipa wa jinji wa shabata jikana ni kutenda mamuri kuti magati anina nini shaka anotenda mamuri muno mwitisa za anoshuwa jemwe wake majita mwanakumana wama chino kupai mbili na kutenda kuti mugare nesu na kusinga pili chino na matazo seji mwistara Jesu Kristu we Nazareta amen
amen ata wajango shika kuma kumu echirongo chenu cha nasi chino imba kuti mavani nguwa yakanaka uye mfundis chino tenda shukuru
natenda angu sister Plexidas mwana kuitisa shakanaka
Manzwa urukuru ya kaikuwa na Praxidus Jeremiah we Studio 7 na Pastor Peter Tembo vekereke Christ Celebration Center Ministries irimu New Jersey muno mu America.
Kate sandi kunzidzirije
aiwa kunzidzita kate kunzidzirije
ini nene makaivare hombase ndoenda mudzango kuvima vase ndiro madzaria euruza kuri mambombo ndinonda yetu ndira pamuta mogojo kuregeza nekunza
Saye kambo kanonzi nava yepwere yepwere kubva kuna tendai chimombe kachuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7 sezvo ngo yedu yapera rakaita tarisa musoro yenau zvakare mutungamiri we MDC vamogen changirai vanokurudzira muri yeZimbabwe kuenda kunonyoresa kuvota kuitira kuti izokwanisa kuvota musarudzo dzegore rinouya Izvi ndo zvimwe cheto zviri kuitwa nemiriri wechikanga danga mvura muparamende vaisa mupfumi vebato rezano PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minisi zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina nditungamiri nkomo.